Ndingangoti hangu kumirira kwakakaita maZimbabwe vari muSouth Africa kuti vave vanoziva kuti mapepa avo eZimbabwe Special Permit achawedzegwa here mamwe makore kwakae kuchamira hako neFriday kana kuti nechishanu musi wa8 kunyana pachange minista vachitiudza kuti zvaakufambiswa sei kuti mapepa avo achiri aplaigwa. But ndofunga chikuru chatingangoziva ndechokuti kubva musi wa1 August gore rino kabineti yeSouth Africa yanga yatotaura zvakare kuti mapepa awa anokwanisa kuwedzekwa ende makore ende achawedzekwa makore. Saka zvavakungoita minista uko zvino kutiudza kuti zvichafambisiwa sei pakuwedzekwa kwamakore emapepa iwawo. Chikuru futi chatofanira kuziva ndechokuti mapepa awa paachawedzegwa hazvirevi kuti vaya vanhu vava vachichemera permanent residence havakwanisi kutanga kuita rimwe danho rokuti vawane permanent residence nokune rimwe divi. Sazvinongoreva ndechokuti kana mapepa awa achipiwa sekunyogwa kwaakaitiwa vanenge vachirambidza vanhu kuti vapiwe permanent residence nesimba ramapepa iwawo. Saka ndo zvikuru zvokuziva. Zvimwe zvendo zvokuti mawiro atinozviita asi hatisati hedu tanyatsoziva, saka vanhu vangangofana kupemberera vasingafaniri kupemberera. Asi takawatso kuti dzingangowedzegwawo from up of 3 years zvichienda pamusoro, saka tinogona kuwana makore matatu kana makore mana mamwe achawedzegwa pamapepa iwawo. Chinova chinhu chatinopururidzira isu seZimbabwe Exiles Forum ende tinongonamata kuti dei zvadaro, nokuti vanhu vazhinji vari muSouth Africa kumabasa uku vanga vava kuvhiringika kune zvimwe zvemararamiro kana kufamba mumarodzi zvinhu zvava zvava kungovavhiringa. Saka at least tinofanira kutenda hedu hurumende yeSouth Africa kuti yasvika padanho iroro rokuti mapepa avo akuwedzekwa makore.
Asi tinozwawo kuti iwo mashoko ari kutarisirwa nemusi wechishanu aya anogona kunge ainewo zvimwe zviga zvaachaburitsa kana makondisheni anenge achifanira kuteerwa. Pangatarisirwa here kusiyana zvanga zvichiitwa pamitemo yanga ichiteerwa pane zvazviripo nezvitsva izvi?
Zviga zvingangoisiwa ipapo ndezvokuti zvimwe zvinenge zviri zvekuindirana nemari inobhadhagwa pakuita application yacho uko zvino. Asi tikatarira kana veLesotho vava neLesotho dispensation permit vava vachibhadharisiwa 1500 pamapepa avo. Saka tinogona kuona iriyo mari ichavoisiwa, hatizivi hedu, asi apa ndiri kungotaura somuenzaniso wezvaachiitika kuLesotho dispensation permit. Koitawo nyaya yekuti zvimwe zviga zvava zvakanyogwa paZimbabwe Special Permit zvokuti haikwanisi kuti ingakoresewa kana kukudziwa kuti iite permanent residence. Tinozvitarisira kuti zvichangodzoka zvakadaro. Kwozoitawo zvimwe zvinhu zvokuti hatinyatsoziva hedu, asi vamwe vanotaura kuti zvaunovuisiwa zvaungaiuye nazvo mapepa aungaiuye nawo anogonazve kuuya awedzegwa kuti waingouya before nepasipoti yako kana kuti nechakati chakati, asi apa panogona kuuya pamwe vawedzera zvavanoda kuti zviuye. Saka chatinoshira isusu tinova chinhu chatisingatarisiri, asi kana chaitika chaitika toona kuti togwisana nacho sei. Vanogona kuti vanhu ngavauye nemaincome tax returns. Saka vakadaro manje kune vanhu vaya vanongokora minimum wage vachishandira mudzimba nevamwe vanotoshandira makomishini vachishandira marestaurant. Saka vanhu ava havakwanisi kuwana mapepa akadaro. Zvikadaro zvinenge zvava kutokanganisa ruzhinji kwevanhu vava vari paZimbabwe Special Permit. Koitawo nyaya dzevana, vana vakazvagwa kubva 2010 Documentation of Zimbabwean Project ichitanga kusvikira uko zvino, vana ava vamwe havana kuaplaigwa mapepa awa nokuti pakaitika Documentation of Zimbabwean Permit vava vasati vazvagwa. Saka ndezvimwe zvatinotarisira kuti minista vachataura nezvazvo kuti vana ava vanenge vakamira papi, vanokwanisa here kuobatanidzirwa pamapemits awo, because nokuti uko zvino zvazvichirambidziwa vachitoi vanofanira kuaplaira study permit vakazvimirira kana pane vanenge vachienda kuchikoro. Saka izvi zvichitoreva kuti vanofanira kuenda kuZimbabwe vanoaplaira ikoko. rande zvimwe zvatakangotarisira hedu kuti zvive zvinojekeswa naminitsi. Asi isusu vamasangano anenge achibvira kodzero dzavanhu zvikuru munyaya dzemapepa idzodzo, tatichiti vanhu ngavamirire kana minista vaita announcement, isusu tozotaurawo tichitsinhira kuti prosesi yacho kana kuti danho rinotogwa matanho anenge achifanira kutogwa kuti mapepa awa atangisiwe kuwedzekwa makore anenge akamira akadini.
Pangatarisirwa here kuti zvimwe zvisaro zvezimbabwe zvanga zvisiri pasi pechirongwa ichochi chemaspecial permit zvingawaniswawo mukana wokuti zvinge zvichipindawo futi muurongwa ihwo?
Apo hapana zvakadaro. Vateereri vanongofanira kuziva kuti hurumende yesouth africa yakatojekesa kuti kubva zvatanga documentation of Zimbabwean project muna 2010 takatanga tine vanhu 275,000 uko zvino varipo vanotova vashoma pane vari paZSP kana Zimbabwe Special Project vanotova vashoma pane 275,000 vaivapo muna 2010. Saka chatinotarisira ndechokutoti zvichangoramba zvakadaro South Africa weichiti kana watadza ake kuita zvatinenge tataura kuti awedzere makore waakutobuda, hatitarisiri kuti vanhu vatsva vachaye vanokwanisa kupinda pa Zimbabwe Documentation Project kana kuti pa Zimbabwe Special Permit sezvayakuda mwaichiti wako zvino, hatitotarisiri kuti vangabvuma zvinhu zvakadaro. Kana zvichitovanetsa kubvumira vana chaivo vari mumba kuti vaiswewo pasi pedanho iri, zvinongotoreva kuti hakuna vatsva vachauya. Saka ndingati mamiriro akaita maZimbabweans asina mapemiti uko zvino ndokuti vanongotofanira kuzama zvimwe zvagara zviripowo zvinokwanisa kuitika, zvakaitika segeneral work permit, zvakaitika seexemption application yandaitaura iya yandakambotaura ndofunga mwaka yakapfuura iyo paredhiyo iyo inoi, kana kuti asylum panenge vanenge vachikwanisawo kufita paasylum nemamwewo nedzimwe mhando dzemapemiti dzokuti kana hama yako ine permanent residence iri muSouth Africa unokwanisawo kuapplya yatinoti accompany relative permit.
Vanenge vasina magwaro tingaona here South Africa ichizotora matanho ekuvasunga kana kuvaburitsa munyika iyi sezvavagara vachimbovimbisa?
Izvo zvino totarisirwa kuti zvichaitika ende zvichatouya zvakawandisa kana zvakawedzerwa mutsindo, nokuti uko zvino nyangwe tikatarira zvazvichiitika pamarava state home affairs panorinyiwa vanhu maasylum avo, tatichitoona zvichitosisa vari kusunga vanhu zvisingamboiti kana kuti zvakaitisisa vachitumira vanhu kulindela repatriation center. Saka izvi tinototarisira kuti zvinhu zvichatowedzera kudarika zvazvava zvakaitawo ko zvino, nokuti kana process yeZimbabwe special permit ichinge yapera vanhu vaapply vasara vazhinji vanhu vanenge vasina mapepa. Saka tisakangamwa kuti South Africa iri kuinda kusarudzo dzenyika gore rinotevera. Saka izvi zvinopawo kuti South Africa zvikuru vanotonga muSouth Africa vawe sokuti tinogona kurusa maelection kana vanhu vedu vachiona vanhu vanobva kuzhe vachingoramba vachifamba vasina mapepa. Saka zvichatopa mutsindo wokuti vawedzere kutsvaka vanhu vasina mapepa. Saka vanhu vanenge vasina mapepa kune maorganizations akasiyana siyana kana kuti mapato anomirira kodzero dzavanhu anogona kuvabatsira, asi kungoti nyaya dzamapepa dzinowanza kubhadharisiwa. Saka vanenge vachitotsvaka kwacho kunobhadharwa ikoko kuti vakwanise kuita mapepa akakwana. Izvowo hazvingafadzi kuti vanhu vedu varambe vachingova vanhu vanongo yatinoti playing cat and mouse kuchirungu, kuti varambe vachingodzingirirana namapurisa. Zvino zvakawandisa zvouori zvinoitika kana washayiwa mari yacho kumapurisa acho kana kune home affairs, vazhinji vedu vanotopedzisira voita zvinhu zvinosvodesa nokuti havana mapepa acho. Saka hatingakurudziri zvinhu zvakadaro, vanhu ngavangotsvakawo mapepa anokwanisa kuti vagare muSouth Africa zvakanaka. Chokupedzisira chandaenda kutaura ndochokuti kune permit yemakore maviri yatinoti SADC work permit iri kutaurwa kuti ichauyisiwa, asi ngoti haisati yatanga uko zvino, ichiri mune bepa rinoi white paper on international migration. Iyowo ndo ichaukwanisa kubatsira vaya vanenge vasati vakwanisa kuwana dzimari dzokutsvaka mapermanent residence kana kuti maaccompanying relatives vongomirirawo kuti vachahwana iyo, asi haungamiriri uri muSouth Africa kazhinji zvinenge zvinetsa kuti unenge wakutotamba hondo namapurisa acho, ende kosti yacho kana kuti mubayiro wezvinhu zvakadaro zvinhu zvakanyanya kushata zvikuru.